This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manira gana kwa tereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu, chikumi 11, 2014.
Makateerera ku Studio 7, nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemire, nichiteye zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti vambochengetedzwa nemapurisa nhasi mangwanani.
Veruzhinji vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kuchaitwa magetsi muHarare nedzimwe nzvimbo munguva yechando ino.
Nyanzvi dzozeya urongwa hwebhanga rekuEurope hwekupa makambani emunyika zvikwereti.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti vambochengetedzwa nemapurisa ekuchimanimani nhasi mangwanani. VaNgarivhume vanoti vatorwa pahotera yavanga vari kuManicaland nevanhu vazviti ndeve kuhofisi yemutungamiri wenyika. Vanoti vazoendwa navo kukamba yemapurisa uko vobvunzurudzwa nezvavari kuita mudunhu iri. Transform Zimbabwe iyo yakaparurwa muna zvita gore rapera inoti iri kupinda muvanhu ichivakurudzira kuti vapinde munyaya dzezvematongerwo enyika senzira yekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa amai Charity Charamba. Asi vaNgarivhume vanoti vachaenderera mberi vachipinda muvanhu vachitaura navo sezvo pasina mitemo yavari kuchikora.
Zvaipinda ndezvekuti makuseni saka ndiripo ndopendatanga kunzwe makozi kumamemba fedu. Nevamwe vanotitsigira muShimanimani vakati vaNgarivhume tizai paShimanimani Hotel nokuti muri kutsvaga pari kuya aruna akawanda maningi vari kude kutorai. Saka munguva pfupi ndopavabva vasvika ndakutobuda pasvike vazviintroducer member of the Central Intelligence Organization from the President's Office kuShimanimani and also nevanhu vozvakare vanga vanavo vanhu varume vana kubva vari pavashanu vese. Vamwe vacho vasara vakamire kumota vakati no toda kukurukura neni.
Saka zvikonzero zvipi zvanga zvaita kuti vakutorei?
Saka vauya ivo votaura neni nekuti vandibvunza vakati no toda kutaura neni saka tinoda kuti tinokurukurirana. Ndikataiwa zvakanaka vakati tinofanira kukurukurirana tiri kumapurisa kana makasununguka kuti tiende ikoko. Ndikataiwa ndakasununguka tinoenda.
Saka vakuchengetedzai kwenguva yakakura zvakadii?
Ndikangoti ndakurukura navo munguva inoite awa nechidimbu zvimwe ndikati maava mairi ndoyetingati tangachitaura navo chikurukura tiri paChimanimani Police Station.
Saka muchitaurira veruzhinji tingati manga masungwa here kana kuti mungatsanangura sei zviitiko izvozvo?
Ini ndingati ndatorwa ndikakurukurirana navo kandiri zviro kwazvo ndinoti iharassment. Nemutoo mukuru zvikuru senzira nemanzwi etatanzwa nawo nekuti vanga vatombobata timu yedu vechiti tiri kutsvaga mukuru wenyu. Saka vatosvika theni vatoita kutoita tiita stone the hotel ndazoona koridho yazara varume vashanu vakuru kwazvo vechiti vanoda kutaura newe. Saka ndingati nini unnecessary harassment.
Mutungamiri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vari parunare kuchipinge neStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
vagari vemuHarare vakawanda vari kuchema-chema nedanho ratorwa nekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA rekuwedzera nguva nenzvimbo dzichadzimwa magetsi munguva ino yechando. ZESA inoti yatora danho iri sezvo kushandiswa kwemagetsi kwakwira panguva ino yekutonhora. Gwaro rezesa iri rinoti munguva ino yechando magetsi anodiwa akwira kusvika pa 1800 megawatts zvichienzaniswa neanodiwa munguva yekupisa ari pakati pe 1350 ne 1400 megawatts. Gwaro iri rinoratidza kuti mumisha iri kumabvazuva kweguta yakaita seEpworth, Masasa Park, Queensdale, Chadcombe, Rua nemimwe iri kumadokero kweguta yakaita seRugare, Mfakosi, Kambuzuma, Warren Park nekuwadzana magetsi achanga achidzimwa kwemaawa anogona kusvika gumi nematanhatu. Zvinonzi mimwe misha iri muguta iri ichange ichishaya magetsi kwemaawa anogona kusvika mapfumbamwe pazuva.
Nzvimbo dzinokosha dzakaita sezvipatara zvikuru nekune pombi dzemvura dzinonzi hadzisi kuzosangana nedambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi iri. ZESA iri kukurudzirawo vagari kuti vaedze nepose pavanogona napo kuchengetedza magetsi kuburikidza nekushandisa zvine hungwaru mashoma aripo. Asi veruzhinji vari kunyanyochema sezvo nguva ichange ichidzimwa magetsi iyi yanangana nenguva ichange ichionekwa mitambo yenhabvu yemukombe weWorld Cup. Danho iri rinonzi nevakawanda richaita kuti vatadze kuona zvikwata zvenyika dzavanofarira. Sachigaro weBulawayo Residents Association vaWinos Dube vanoti vanga vasati vaive noruzivo rwekuti guta reBulawayo riripowo here paurongwa hweZESA hwekudzimwa kwemagetsi uhu. Asi vaDube vanoti vagari vagara vachichema-chema nekudzimwa kuri kuitwa magetsi pari zvino muguta iri. Mukuru werimwe sangano revagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vanoti sangano ravo ratotanga kuita misangano nevagari pamusoro penyaya iyi risati rasangana nekambani yemagetsi yeZESA.
Chekutanga takacherechedza kuti ZESA nguva yakareba inongobuditsa magwaro anoratidza kushayikwa kwemagetsi. Asi tinenge taita chidzidzo chekuti havasiri kugona kutedzera zvavanenge vabuditsa. Asi chinyunyuto chanyanya kubuda kuvagari pamusoro pekubuditswa kwegwaro iri itsva ndezvekuti nguva yacho yavazviita iri kuratidza kuti haisiri nguva yakanaka. Tichitarisawo zvakare kuti indastri yedu haisi kushanda uye kuwiti uko tinongoramba tichingonzwa kuti hakusiri kunyatsobatwa basa. Saka zvinobva zvaita kuti vagari vanyanye kushungurudzika kuti ko zvino magetsi acho ari kumboenda kupi.
Saka imi neimwe nzira muri kuti here vagari vasatya zvavo sezvo ZESA isingazokwanisa kuteera schedule, nekuti tinonzwa kuti mune mimwe misha magetsi achanga achienda kwemaawa gumi nematanhatu.
Isu zvatiri kutaura kubudikidza nemisangano mizhinji yataitawo muzuva ranhasi nezuva ranezuva, vagari vazhinji vari kututsumwa kuti ehe ZESA iri kutaura kudaro. Hapana musiyano kubuditswa kwegwaro nekusabuditswa kwaro, ngekuti panguva yavanenge vakanyora kuti kwakati kuchange kuine magetsi anoshayikwa, nenguva yakunenge kusina magetsi anonge achiwanikwa. Saka vanhu ngavangorambe vachirarama nekuona kwavanenge vachitongoita, nekuti ZESA iri kutadza kutsanangura chimiro chekuwanikwa kwemagetsi uye iri kutadza kuronga magadziriro ematambudziko anowanikwa kunobva magetsi, kunyanya mishina yavo zvichizobatanidzirawo nemutero unozobhadharwa neavo vachine mamita ekuverengwa kushandiswa kwemagetsi avo. Vari kuchema zvikuru nekuti ari kuvadhurira.
Imiwo matimaita here urongwa hwekuti musangane neZESA muchikurukura nezveurongwa ihwohwo kana gwaro ravo idzvairi?
Isusu seHarare Residents Trust nguva zhinji tinoti kana pachinge paitika zvinhu zvakadai tinombotora nguva yekuti tinzwe pfungwa dzevagari. Saka pari zvino nofunga svondo rino rese tichange tichinyanya kusangana nevagari tichiona kuti pane here kusiyana kwezvakabuda mugwaro ravo nezviri kuitika. Kana tapedza nofungayo mukati mesvondo rinouya tinenge takuda kuti timbonotaurawo neZimbabwe Energy Regulatory Authority kuti tinzwe kuti zvakambonyanyowoma sei kuti magetsi awanikwe nenguva.
Vanga vari mukuru werimwe remasangano evagari vemuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare neStudio 7.
Vakuru vakuru vebanga reEuropean Investment Bank vakapinda munyika nezuro kuti vazoite hurukuro nevakuru vemaindustry paine tarisiro yekupa makambani muZimbabwe zvikwereti kana panyoreranwa zvibvumirano. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti izvi zvikaitika zvichapa kuti makambani muZimbabwe ari kutatarika pari zvino amutsiridzwe. Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe vaAldo de la Risha vanoti chikwata cheExport Import Bank chatanga kuita misangano nhasi nevakuru vemakambani munyika uye vakuru vehurumende.
The essential purpose of the mission is to meet with private bankers and private sector representatives. So they come essentially to identify joint ventures that can be implemented in Zimbabwe. It is the third of their mission and it should already identify specific projects.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI vachaus musipa vanotiwo makambani anogadzira zvinhu anoda mari yakawanda nekudaro kuita misangano nechikwata ichi kuchabatsira nyika zvikuru. Sangano reCZI rinoti gwaro raro remaindustry rariri kutarisira kuburitsa munguva pfupi inotevera rinenge richaratidza kuti mumaindustry zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo makambani adzikira kubva pazvikamu makumi matatu nezvipfumbamwe kubva muzana gore rapera kusvika pazvikamu makumi matatu chete kubva muzana pachitariswa mashandiro anenge achiita. Vaimbova mutungamiri wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce, amai Mara Hativagone, vanoti nemamiriro akaita zvinhu mumaindustry zvakakosha kuti paitwe misangano nemabhanga ekunze aya.
Zvakatikoshera chaizvo senyika kuti tirambe tichitaura nevamwe vedu vari kunze nekuti hatisi inonzi vacuum pachirungu. Kuti tishande zvakanaka tinofanira kunge tichiwirirana nekunzwanana nevamwe vari kunze nekuti ndo vatichazongotengesera zvakare zvatinenge tagadzira. Saka tinozvikoshesa chaizvo nekuvimba kuti kana tataurirana tichazenge tichionawo mari dzichipinda mabhanga edu nekuti masectors yedu eikonomi anenge mining nekuzvirimwa uku tinodawo kuona zvichifumukira kuitira kuti neproduction yedu vanhu vawane mabasa zvakare ikonomi yedu itange kufamba.
Asi nyaya iri kutemesawo vakawanda musoro ndeyekuti kunyange hazvo bhanga reEuropean Investment Bank riri kuita hurukuro nevakuru vemakambani emunyika hapana kuwirirana kuripo nevakuru vehurumende. VaDela Risha vanoti misangano iri kuitwa nevakuru vemabhanga aya negurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa uye mukuru weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya yakanangana nekuti vaudze vaviri ava kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kudzora chikwereti chemari inosvika mamiriyoni mazana matatu emadhora yayakakwereta kubhanga iri isati yati inoda chimwe chikwereti. Hatina kukwanisa kubata vaChinamasa navaMangudya kuti tinzwe pamire hurumende. Asi mashoko ekuti ukama hwebhanga iri nehurumende haana kumira zvakanaka anotsinirwawo navamusipa.
Pari zvino vaiti ivo havasati vane mukana wekuti vape rubatsiro kune hurumende asi vachiti vanokwanisa kuti vabatsire makambani maprivate company ndo zvavakatitsanangurira kwari zvino.
Vachitura bajeti ravo gore rino vaChinamasa vakati Zimbabwe ine chikwereti chinosvika mabhiriyoni matanhatu kune vekunze. Izvi ndizvo zvave kupawo kuti paite zinyekenyeke pakati peZimbabwe newainoti sawira wayo wepedyo China. VaChinamasa pavakamboenda kunopemha kuChina gore rino vakatenda kuti China yainge ichida kuti Zimbabwe itange yabhadhara mari dzayakakwereta uye vakatiwo China yakati hapana umbowo hwakati tsvikiti hwekuti Zimbabwe inogona kubhadhara zvikwereti zvitsva ikapiwa. Asi imwe nyanzvi dzezveupfumi ichishanda nesangano reResource Exploitation Watch vaWashington mehlo makuru vanoti nyaya yezvirango inogona kuti kudyidzana kunetse asi vanoti vane chivimbo chekuti zvichagadziriswa nekufamba kwenguva.
Muna November kuchaitwa yavanoti review yenyaya dzehutongi hweupfumi masanctions aya. Saka tinotarisira zvikuru kuti izvo pachaitwa review tichatanga kuonawo makambani makuru ekuna na Europe, mabhanga makuru ekuna na Europe achatangawo kudzoka muZimbabwe.
Kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika kuri kupawo kuti vanhu vakawanda varambe vachirasikirwa nemabasa. ZANU-PF inoti urongwa hwayo weZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti ZIM-ASSET hunogona kugadzirisa dambudziko rezveupfumi munyika makore mashanu anotevera. Asi vanopikisa hurumende nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti kutaura nezveZIM-ASSET kupedzera hoko padehwe retsindi. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Vanhu vakapona mutsaona yakaitika pamugodhi weGolden Mine kuKadoma vanonzi havana kubatwa zvakanaka nekambani yavo. Vanhu ava vanoti vakaenda kunorapwa pakirinika yepamugodhi uyu uko vakanopiwa mapiritsi ekupedza marwadzo chete. Studio 7 aina kukwanisa kubata vakuru vemugodhi uyu kuti tinzwe divi ravo. Asi vanorizivo nezviri kuitika vanoti vamiriri vevashandi vari muhurukuru nevakuru vekambani iyi vachitsvaga nzira dzekuti vashandi ava vaendeswe kuzvipatara kuti vanoongororwa kukuwara kwavakaita. Vanhu vanomwe vakafamba rimwe zuro mushure mekunge vadonhera mumugodhi uyu. Patsaona iyi panonzi pakapona vanhu gumi nevaviri.
Makaterera kunefenyuro yenyu ye Studio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padande mutande redu repa internet rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Sekanganwa kuti munokwanisa kubata Studio 7 pa 919 AM, pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika muAfrica nepasi rose.
Komiti yenhengo dzeparamende muAmerica iri kutarisirwa kunzwa zviri kuitwa nechikwata chevarwisi veBoko Haram muNigeria panguva iyo vagari vemudunhu reBono vari kushushikana nekumwe kupambwa kwevanhu nechikwata ichi. Komiti yeparamende inoona nezvekunze kweAmerica iri kusangana nhasi kuti ikurukure zvinhu zvinosanganisira mamiriro akaita zvinhu kumaodzanyemba kweNigeria uko chikwata cheBoko Haram chiri kuita mabasa acho. Nhengo yeparamende yeCongress amai Karen Bass vaudza VOA kuti komiti yavo ichaziyawo rubatsiro rweAmerica mukubatsira Nigeria kurwisa chikwata cheBoko Haram.
Vakurukuru veMudemocratic Republic of Congo vanoti mauto ehurumende arwisana nemauto emuRwanda. Vakuru ava vanoti mauto emuCongo aridzira futi kumauto ekuRwanda nhasi mangwanani mushure mekunge mauto aya apinda muCongo ndokupamba mumwe musoja mumwe chete. Kurwisana kwemamba kwedza uku pedyo neKibunda kumabvazuva kweNorth Kivu kwaitika kwemaawa mana. Hapana mashoko aburitswa anotaura kana paine akuvara. Sangano reUnited Nations muCongo reManuscop raburitsawo mashoko paTwitter richiti riri kuferefeta zvaitika izvi.
Zviuru nezviuru zvemapurisa emuSouth Korea zvasecha nzvimbo yechimwe chitendero nhasi zvichitsvaga muzvinabhizimusi ari kudiwa zvine chekuita nechikepe chakanyura muna kubvumbi. Vanhu vanodarika mazana matatu vakafa. Yo Young Un ndiye mukuru wemhuri nekambani yeChongjai Marine Company iyo ine chikepe chakanyura. Yo uyo ane makore makumi manomwe nemaviri ekuberekwa ari kudiwa nemapurisa sezvo ari kupomerwa mhosva yekuita uori, kushaya hanya pamwe nekusabhadhara mitero. Mapurisa anosvika zviuru zvitanhatu ava vanga vakapfeka mbatya dzinoshandiswa pakudzivirira mhirizhonga vapinda nechisimba pamuzinda weEvangelical Baptist Church iyo yakavambwa nayo nevamwe vake. Mapurisa haana kuwana murume uyu asi vasunga nhengo nhatu dzechechi iyi idzo dziri kufungidzirwa kuti dzakabatsirayo mukutiza kwake. Aka ndike chipiri mapurisa achisecha nzvimbo iyi.
Mm. Muimbi wemusambo wesungura Alec Macheso anoti ari kufara zvikuru kuti mwanasikana wake Shero ari kuchata munguva pfupi inotevera. Macheso anoti anodada nedangwe rake sezvo rakwanisa kuzvibata kusvikira pakuroorwa. Macheso anotiwo kunyange hazvo anga akatarisana nematambudziko akawanda zvichitevera kurambana nevaive mudzimai wake Tafadzwa pamwe nekuparadzana nevamwe vaimbi vechikwata chake, muchato wemwana wake uri kumuratidza kuti Mwari ane rudo naye. Mavelas Mhlanganya uyo Studio 7 aita uri kurona Macheso pamusoro pezvemuchato wemwana wake.
Zviri kuenderana zvizvano zviri kuenda zviri kundishamisa seni imuna. Ndatiziya vaiti kwazvo upenyu ukasvika pamakore makumi mana hwakuchitanga kuti hwani kuchidzidza upenyu hwakuchitanga kuchikura kuti hwani. Nepo zvinhu izvozvo zviri kutongondishamisa munguva imwe chete ivo kuti nyama ndokutokura inga shuwa tatoyarutsa zvokwadi kunge riri kunzwa kufara kunokumba tese veukama tose shamwari tose tiri kunzwa kufara nechiitiko ichochi. Chiitiko chaitika chiri kuitika ndakatotarisa ininiko baba ndiripo mai varipo tinofara kuti Mwari wakonda kutiita kuti mwana wedu vagoni kudi itosvitsa. Kakiti zvinova zvinhu zvataitarisirawo zvinova zvinhu zviri kundifadzawo pakuti mwana dangwe ndiye mwana wangu dangwe vanunina vose vavake vari kutevera mumashure vachaitawo vachatorawo chidzidzo chakafanana naipapo kuti isusu vedu anhu akaita zvinhu zvinoyemurika ende naivo vachadzidza zvakare kuziva kuti hatifaniri kuti tichizoita zvinhu zvisina kuitwa neanotitungamirira pakuberekwa.
Imi sababa vaShero muri kunzwa sei pari zvino, uyezve zvanga zviri nyore here kuti muchiregera mwana wenyu dangwe achiwanikwa achienda kune imwe mhuri? Tipeiwo nhoroondo yekufamba kwakaita zvino.
Ndiri kunzwa kufara zvakanyanyisa chaizvo kuti mwana asvika mukuchata nemukomana wake. Mukomana wake ndakamuziva achiri achaita form 1 achishamwaridzana nemukomana wake. Ndikatomboda kumuvhara chaizvo mukomana uyu kati ndakaona vachingoshamwaridzana sevana nekuona makore avakazosvika ezvino zvinhu zvagona kuita 10 years vachishamwaridzana vangadaro vangori shamwari neshamwari pasina zvakaitika kuti pane hazo avuya azodai azoita pamwiri azodai hapana kusvika vadi vasvike gore rino rokuti ava kuida kudi vakauya vakabvisira vakati tikawirirana tino mwana munotora nei nemuchato ivo vakati hengu ndo zvinhu zvataitotarisirawo izvozvo tinge tichitorawo mwana nemuchato. Zvinova chiitiko chandinoda kunge ndichitenda zvikurusa kuti Mwari vagona kuti tione chiitiko chakadai chinofadza kudai kuti tiri kuonawo mwana wedu achichata.
Muimbi ane mukurumbira zvikuru munyika Alec Macheso achitaura ari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa chikiribidi chinonzi chiri kuitwa panyaya yeminda vamwe vana vane makore gumi vachinzi ndo vamwe vanhu vakapiwa mapurazi.
Kana muchida kupa pfungwa dzenyu muchirongwa chelive talk nasi manheru apo tinenge tichikurukura nyaya iyi, titumirei matext messages panhamba dzinoti 1202465 0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai kuti mutaure pfungwa dzenyu palive talk.
Kana muri kunze kwenyika munogona kuenda pawebhu pedu pa www.studio7news.com moenda pakanzi live talk mofona international access code yenyu mofona nhamba dzinoti 1202617-2077 kuti mutaure palive talk muri kuBritain, America nedzimwe nzvimbo.
Nengo dzeparamende dzezanupf 2 dzakaenda kuSyria kunoona sarudzo dzakaitwa munyaya iyi. Munyika iyi idzo dzakaona mutungamiri wenyika iyi vaBashar al-Assad vachidzoserwa pachigaro kwetemu yechitatu. Nengo mbiri idzi vaKindness Paradza navaEnoch Porusungazi vakaenda kuSyria pasi pechirongwa chenyika dziri muNonAllied Movement. Vaviri ava vanoti Zimbabwe iri kumira neSyria iyo iri kushorwa nenyika dzekumavirira. Sandra Nyera weStudio 7 aita huru kurona vaPorusungazi kuti tinzwe nezverwendo rwavo kuSyria.
Isu seZimbabwe takashedzwa kuti tiendewo tibatane nedzimwe nyika zveNonAllied Movement.
kuti sema MP kuti tinoona kuti sarudzo dzokusiria dzakamira sei. Saka taenda ikoko takapfuura nokuIran teheran nekwatakanga tatanga kuungana kwatakaungana tese ikoko tisati taenda kusiria ndokuungana tese tiri nyika dzinokwana kuita makumi matatu nenyika ina 34 countries thenanalie movement ndokwataita chibvumirano dzokuti ngatiendei kusiria tinoona kunoongorora kuti kuvhotwa kwanga kuchiitwa ikoko sarudzo dziri kuitwa ikoko dzaitwa zvakanaka here tikaenda tikanoona kuti sarudzo dzakanga dziri dzichienderana nezvakanga zviriko nyika iri muhondo asi vanhu vakabuda vakavhota zvikuru
nyika dzakaita sanaamerica dzinoti sarudzo idzi dzaisafanirwa kuitwa uye havasi kumira nehurumende yavaAsad imimi sezimbabwe sei muri kumira nesiria
isu Zimbabwe takangofanana neSyria takangofanana neIran takafanana neSyria neIran nepamusana pekuti tiri pamasanction Syria iri pamasanction Iran iri pamasanction saka takati ngatibatane nyika dziri pamasanction kuitira kuti America indo yakapa masanction nyika dzese dzatikutaura saka tikaona kuti ko iyi America nokuti America dambudziko reAmerica ndire kuti inenge ichida kupindira mune zvematongerwo enyika edu isu muno muZimbabwe nemuSyria saka isusu ndosaka taiti kwete saka takabatanawo nedzimwe nyikawo dzinoti kwete kune America dzinoti kwete kune Britain saka ndozvo takaita saka sarudzo dzakaitika dzakafamba zvakanaka vakavhota vaAsad vakawina
iro sangano renanaligned movement iri richakasimbe here semasimbiriro rakanga rakaita mazuva akare
iye zvino chinonetsa ndechekuti venamwa rakanga rakasimba munguva yataitiyo Cold War muchirungu asi iye zvino izvi nekuti hapasina Cold War saka harisisina kunyatso simba semasimbiriro rakanga rakaita asi iye zvino nekuda kwokuti taane imwe Cold War yemasanctions saka tava kubatana nyika dzenanaligned movement ipapa pakusiria tatine nyika dzimwe dzekunana America kwakunana Mexico kunana Venezuela kunana Bolivia vese vanga varipo ichionera muonero pamwe saka iye zvino ndingati raakuda kutosimbiswa bato iri nenyaya yemasanctions nenyaya yeAmerica iri kuona tunyika tinochidiki panyika zvisina nebasa resi nekuti iyo ine upfumbi plus ine zvombo
avo vanga vari nhengo yeparamende yezanup f vaenoch porusingazi vachitaura vari parunare nasandra nyaira westudio 7
Munyaya dzemitambo pasi rose riri kutarisira mitambo yenhabvu yepamusoro ye-2014 FIFA World Cup ichatanga muBrazil mangwana. Brazil ichatamba neCroatia mumutambo wekutanga uchatambirwa muguta reSao Paulo. Vakawanda muAfrica vari kutarisira kuti zvikwata zvemuAfrica zvishanu zvibudirire mumakwikwi aya. Africa yakamirirwa neGhana, Cameroon, Ivory Coast, Nigeria neAlgeria. Mutoro wenhau we Voice of America ari muBrazil, Nico Pinot, anoti hakusi kudanwa anonzwa mumakwikwi aya kuBrazil. Ukuwo mutoro wedu wenhau weStudio 7, Marvelous Mhlanganya uye, ataurawo nevanoongorora zvenhabvu waXolani Gwesela kuti tinzwe nezverwendo rwevatatu vakaendawo vakamirira zifa kuBrazil.
Zvinorwadza kuti timu yedu Zimbabwe National Team Warriors hazina kukwanisa kuenda kuBrazil zvinotirwadzawo asi isu sevezifa tinoda kuudza nation kuti zvinorwadza ticharamba tichitraya by all means kuti Brazil tirisimudzire zvakanaka
asi pane zvamakarongera vatsigiri venhabvu vari imomo munyika here kuti vaungane vachipota vachiona makawanda iwo mutambo iwoyo weWorld Cup
mutambo kawe World Cup hapana zvakarongwa hazvo but uchabuda mumaTV ZBC vakatizivisa kuti vachascreena mamechi ese vataita kuti nyika yese ikwanise kuona bhora iri paZTV inovatenda ZBC
vaXolani Gwesela vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa vachitaura vari parunare muHarare naMavlas Mhlanganya uye weStudio 7
sezvo nguva yedu yapera regati mutarisa musoro inawo zvakare
mutungamiri webato retransform Zimbabwe vajacob ngarivhume vanoti vambochengetedzwa nemapurisa ekuchimanimani nhasi mangwanani
veruzhinji vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kuchaitwa magetsi muHarare nedzimwe nzvimbo munguva ino yechando
Nyanzvi dzozeya urongwa hwebhanga rekuEurope hwekupa makambani emunyika zvikwereti. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Sandra Nyerana, Chris Gandil.